A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We are coming to you live from the Voice of America in Washington on this Monday, July the 8th, 2019. I'm Marvelous Mhlanganyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we're talking about commodity prices that continue to increase despite utterances by the government to the contrary.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming right now on all our Facebook platforms, so you can join in at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also on our websites, which you can visit right now by going to www.voashona, www.voaindebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Despite utterances by the government that the banning of foreign currency has resulted in the reduction of prices, costs are actually going up almost daily, depending on the parallel market exchange rate. Even ZANU-PF political commissar Victor Matemandanda conceded this today, that after monitoring prices in what was supposed to be a ZANU-PF demonstration by his party in Bulawayo.
And in Tunga, Mr. Matemandanda also told reporters after his visit that some shops in the second city were still trading in foreign currency, especially in the US dollar, which was banned by the government 2 weeks ago. And tonight we want to hear from you. Are prices going down in your local community? What is happening on the ground? How are you coping with the sustained economic collapse? This is your Life Talk, so please, let's talk. Join us.
Yebo, Marvelous. Ilo utaba isingalo lamhlanje lingaba lichona njani emakhaya. Ikudibana ke kuhlelo lwe Life Talk. Khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Utaba esingalo lamhlanje lutaba lokwenyuka mahlayana kwentengo yezinto ezijiyeneyo ezitolo. Siyazi kusukela ngelanga uhulumende sethula isinqumo sokuthi imali yakwamanye amazwe kayisasebenzi eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Ubese tshona ekhuluma ukuthi intengo isisehla ezitolo. Kodwa ngokutsho kwabantu abaningi kayisikho okwenzakalayo khonoko, intengo iyenyuka nje lapho eyabe ithe yehla khona mhlawumbe ngabo 50 cents ngedola, nge-$2 kusiya ngamalanga uyathola isiyenyukile njalo isikhuphukile. Osomabhizimusi sebepheka intengo yezinto zabo beqathanisa le-black market rate, i-rate yokuthengwa kwedola lemelika eZimbabwe emkotweni kumbe singathi emkambo wensitha. Siyazi ukuthi i-parallel market rate ibike yabaphansi kakhulu isizedlulwa yi-rate yemabhanga, kodwa kulezi nsuku kukhanya hayi izinto sezitshintshile, i-parallel market isihamba phambili njalo. Utama esifuna ukuluzwa ke kini njengabalaleli njengozulu weZimbabwe lamhlanje, ikuthi kambe umumo unjani lapho lingaba likhona esigabeni zenu? Iyehla yini intengo ngokutsho njengokutsho kukahulumende kumbe iyenyuka? Sibonile isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Victor Matemandanda lamhlanje ubekobulawayo behamba engena esitolo, ebhoda ngesitolo ekhangela intengo. Uthe eqeda ke uhambo lwakhe wathi ekhuluma lentatheli zindaba uthe yena hayi akubonile ukuthi intengo ziyenyuka ziyakhwela kazehli njengokutsho kukahulumende. Uphinde wathi njalo akubonile kobulawayo ukuthi ezinye izitolo ikakhulu ezinkulu ziqhubeka zisebenzisa idola lemelika lona elingasavunyelwa eZimbabwe. Asazike ukuthi uminjani umumo lapheli ngaba likhona. Siyalinxusa ke ukuba nanxa lifuna ukungena kuhlelo sibe ni sonke lamhlanje. Lingasithumela umbiko ngeWhatsApp ku 0012024650318 kumbe lisibambe directly ku 0012026192077. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Aiwaku newo vachangobva kupinda muchirongwa chedu che Life Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yemitengo. Hurumende iri kuti iyo zvinhu zviri kudzika. Mushure mekunge yambomisa iyo kushandiswa kwemari yekunze yema US dollars vachitivo zvitoro pari zvino zviri kudzikisa mitengo. Saka toda kunzwa kubva kwamuri ndo zviri kuitika here? Zvakamira sei kwamuri ikoko? Taona nhasi vamatema danda vaVictor Matema danda vebato reZANU PF vari kuBulawayo uko vanga vari kuti ivo vari kuona kuti zvitoro zvakawanda munzvimbo iyi zvichiri kushandisa mari yekunze yema US dollars izvo zvisiri pamutengo. Mo vanga vati ivo vanga vari kuronga kuti varatidzire asi vazoona kuti zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti mitengo iri kuramba ichikwira. Saka pindai muchirongwa mutiudze kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Munoziya zvekuita muchinge mapinda ipo pano pa VOA Facebook page yedu yeshona. Ibvai manyora namba dzenyu makaisa makode namba enyu kuitira kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Muchinge masvika ipo pano zvemubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwa dzenyu dzigonzwa zvamunenge muri kutaura. Saka toda kunzwa kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Tinonzwa kuti mari iyo yema RTGS pamusika mutema uyezve nekumabhanga kwairi kutengeswa iri kuramba ichikwira, marates ari kuramba achikwira. Saka ndo zvimwe zvamunogona kuuya ipo pano tichinzwa kubva kwamuri. Kana kuine vanezvitoro pindai zvakare muchirongwa muchitiudza kuti zvakamira sei. Kana kuine vanotengesa mumigwagwa nezvimwewo muri kukwanisa here kuhoda zvinhu zvenyu kunze kwenyika. Mushure mekunge taona isi kuti mari yekunze maUS dollar pari zvino iri kunzi haisi pamutemo. Uyezve munhu wese ari kutongerwa kuti achandise mari yeRTGS kana kuti mabond mukutenga zvinhu. Aiwa ndo zvatiri kukurukura ipo pano. Uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichange tiri kuverenga zvamuri kunyora pano. Saka endererai mberi muchipinda muchirongwa uyezve muchinyora pfungwa dzenyu. Ntunga.
Abasanda Sixuma, this is Studio 7, Live Talk, and we are coming to you live from the Voice of America in Washington. Lamhlanje ke utaba isingalo, nje ucho wethu ngaphambilini lutaba lwentengo. Kambe ziyehla na njengokucho kuka hulumende. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Tukona parizvino regaiti vatatu tanga kuverenga vari kuti nyorera parizvino tine top fan yedu Oni Azinzua ari kuti isu kuno ku Cape Town tingatonyepa hanzi tikatumira nezvekukwira hanzi nezvekukwira kwezvino hatina zvatiri kuziva cause we are in Cape Town. Ndi top fan yedu Oni Azinzua ari kuti kuti ndinyanyo taura hangu nenyaya yekukwira kwezvino handikwanise nekuti ini parizvino ndiri mu Cape Town. Step Mogava Mutandavari ari kuti masuk rase yenyu vashamarari aiwa isu taswera zvakanaka. Ruwe kwalikana hanzi siya bo hanzi salibonani VOA family aiwa toto salibonani kwamuri. Peter Mberi hanzi makadi zvenyu aiwa isu turi wadi tendai zendera ari kuti zviri sei ko sisimavhi kuno isu turi wada meno kwamuri ikoko. Tiri kuona zvakare Onias Nzuwa ari kuti anti marvelous maswera sei aiwa isu taswera zvakanaka kuno vari kuda kupinda muchirongwa one kwaye muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare code numbers enyu kuti tikufonerei. Nomene Nzara abvaisa code number dzake aiwa ndo zvatinoda nenhamba dzake tichaedza kukufonerai. Filimon Kawena ari kuti maswera sei muri yeZimbabwe. Tinochingamidza vese vari kupinda muchirongwa chedu pari zvino tiri kutarisa isu kuti mitengo yakamira sei muzvitoro umo. Zviri kuendeka here uye kana muri pane zvamuri kutarisana nazvo zvii? Saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichikurukura nemi. Ntunga.
We have our first guest, that's economic analyst Masimba Gutshera. Mr. Gutshera, good evening and welcome.
Good evening and good evening to the listeners as well.
Mm-hmm. What's the situation in Harare like in shops? The government says prices are going down, but the reality, we are told, says something quite different.
Yes, I think that when you look at prices going down, there may be one or two areas where things have nominally gone down, but the truth of the matter is that prices have not gone down in the manner that I think we are talking about. And what we are also seeing is that prices of basics have not gone down. So we saw an article last week saying that people like Chicken Inn and so on had reduced prices. But you see, Chicken Inn and those kinds of companies sell luxuries to people. They don't sell basics like sugar, cooking oil, washing soap, bathing soap, and things like that. So when we look at the basics, prices have not gone down. We even still have a shortage of bread. So it wouldn't be very factual to say that prices are going down.
Mhm. Tokuchingamidza ine mufaro vamasimba kuchera mumboti batisawo kuti zvakamira sei munyika pari zvino panyaya yemitengo. Tiri kuona padande mutande nyanya ipapa papa ma Facebook nemamwe pa Twitter. Vamwe vanotsigira hurumende vari kuisa ivo mapicture vachiti zvinhu zviri kudzika zvabva apa zvichienda apa. Zvakamira sei murimo imomo muHarare? Zvii zvamuri kuona?
Tingati nyaya yekudzika kwemutengo hachifani kunge chiri chinhu chekuti tinoitisana naro. Zvinhu zvinongofana kuoneka kuti mitengo yadzika. Kana inini muchiti Chicken Inn yadzika, Chicken Inn haisi chinhu chinodyiwa nevanhu vese, hasi chinhu chinoshandiswa nevanhu vese. Kana tichitarisa mutengo, chatinofanira kutarisa zvinhu zvatinoshandisa isusu sevanhu zuva nezuva, zvakafanana nekuti sipo yekugezesa, sipo yekuwachisa, mafuta ekubikisa, shuga yekuti munge muchikwanisa kumwa tii, icho chingwa chacho. Saka kana vachiisa mapicha ezvinhu izvozvo vatiti zviri kudzika, then I think taakutaura. But kana tichitaura nezvekutiwo Chicken Inn nepizza zvadzika mutengo, hava kumana, hatingati tatanga kuti tinge tichitaura nyaya dzekudzika kwemutengo yezvinhu, nekuti vanhu vazhinji vanhu vanga vasingatokwanisi kunge vachitenga zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvatingati isusu maluxury. Saka izvozvo kana zviri izvozvo zvatiri kuti zvadzika, ichokwadi kuti zviri kudzikawo zvatidzikire pamutengo, asi hazvii zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vangabatikana nazvo kuti mutengo wepizza wadzika kana kuti weChicken Inn wadzika. Chavangatobatikana nacho ndechekuti chingwa chiri kuita mari, chingwa chiri kudhura. Kana vatiisa mapicha yekuti chingwa chadzokera pa$3 50, tochimirirana kuti mutengo yadzika.
Ukumiswa kuchera kwemali yakwamanye amazwe ungathi kuncede uZulu ngandlela bani nxa kuyikuthi kuncedile mpela ngandlela thize?
Akukakuncede uZulu khathesi nxasi khangela, ngoba uZulu kaakaboni esingathi i-advantage eyokungasebenzisi imali zawo abanye amazwe esebenzisa imali yethu yalapha eZimbabwe. Into eludubo yokuthi imali yalapha eZimbabwe yakhona iyasilela, ayitholakali lula. So akuncedi lutho ukuthi sithi asisasebenzisi izimali zawo abanye amazwe eyethu singayitholi. Ungahamba khathesi unendwendwe emabhenki laphana, ngoba imali iyabe ingekho, imali yalapha eZimbabwe yakhona okumele siyisebenzise ikeshi. Abantu abayabe sina ikeshi ayitholakali. Iindaba zama-RTGS nxa uthengisa uzayithola imali kuekokeshi kumbe u-RTGS, kodwa xa uyisethekeli uzayisebenzisa njani? Uyabe ungelayo i-ekokeshi, uyabe ungelayo i-akhawunti nxa uyisethekeli, nxa ungasivakathela lapha Ntunga uyabe ungelazo lezi zinto. Uyabe uyisebenza njani? Uyabe uthenga njani ezitoleni? So kubanga ukuthi into zibe nzima ngoba abantu baye bekwazi ukuthi imali yangkhona yalapha elizwe layikabi khona. So khathesi singathi uncedo esilubonayo akula sibili.
Siyabonga kuchera aqhubeka ubambile mavyanziti ne mumwe munyarikani wedu we have our second guest on the line. That's Mr. Belief Gaule, a former senator and a ZANU-PF member. Babu Gaule, siya wamukela uhlelo.
Yebo, ntongamile.
Yeah. Uhulumende Babu Gaule uthi intengo ziyehla kodwa abantu bathi ziyenyuka. Iqiniso yilipi?
Ye, ngathi uhulumende akukhulumayo akusimanga kodwa kukhona okwenzakalayo ukwehla kwezinto nje okwenzakalayo ngokwethuka kwabantu abathile sebebona ukwehla kwemali ukwehla kwemali ley ukwehla kwama rates kakhulu ekuthintheni imali lapha yiko kudale khona ukuthi abantu begcine sebe labo sebesefitha intengo lapha lalapha kodwa okunye kwakhona ngingathi abantu laba ababhizinisi abanye bakhona ngabantu nje abagangileyo nje abanye abazama ukuthi bafihle. Ngizanika isibonelo njengokuthi koBulawayo esibonile kwezinye izindawo kwesinye isitolo somunye umkhulu ngale kuleyo indawo eyiwusele ukuthi ama-prize abafakileyo ama-tags lana abafakileyo ayisiwo asethilini. Ama-ethilini ngale balokhu bengatshintanga kodwa kusemdulini abakufakileyo ukuthi imali lokuyimali engaka. Xa uzothi uyatshayisa ngale sokungeyi imali uza kwazasebesithi hhayi ilaphana price lana ngendala sesiqhizile kodwa bayenzela ukuthi bethe abantu bethe hayi izinto lana sezehlile kulesi tshozi esinjalo esiyenzakala ezindaweni eziningi abantu baloku bengani into leyi sesentsha ngibona ngani kusese masinya kakhulu ukuthi sibone ukuthi kuya ngaphi kwakathesi kodwa singakukhangela sikukhangelisise kuli sikunike njengxa yamaviki amathathu phosi kungasitshengisa ukuthi umsila wakho ungaphi lekhanda lakho lingaphi okwakathesi kusese masinya kakhulu ukuthi sitsho ukuthi izinile ukuthi hayi le inyoka leli phimbi kumbe inhlato kokathethi kumiso sesemathinya kodwa nginanzelelayo ukuthi umumona lo ukuletha imali okuthipha imali zangaphandle uncedisile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi into leyo kathi ingani ithwalisa nzima abantu abanye abathile hayi okwakathethi singashupha wonke umuntu ngako wonke umuntu sekhathazekile ukuthi hayi into yakhona kayilunge ngoba akulasizathu lokuthi umuntu athi yena into izilimo ezikhona apha le into esingazilethi ngaphandle azidulise ngemali yaphezulu njengalokhu esikubona kade sikubona okwade sikusenza ukuthi wonke umuntu sephonga ukuthi imali into zonke zikhwelile into zonke zikhwelile ngokunjalo sikhangelele ukuthi into ziyehle njengakhona kuhulumende esetshengisiwe ukuthi kwezindawo ezinye izinto ziyehlile kodwa okunye okuyikho yikuthi simele sikhangele izinto ezimqoka ezidliwa ngabantu suku zonke okuyikudla ukuthi ukudla kwasuku zonke ukuthi izinto ezindalo zona intengo yazo ilokhu isali imile ndawonye ayikayehli okuyikuthi kukhangeleleyo okokuthi kumele kwehle khonokho kubonakale ukuthi abantu isuku zonke bayakwanisa ukuthenga isinkwa bayakwanisa ukuyanatha itiye bayakwanisa ukudla isitshwala yikho okokuqala sikukhangeleyo okunye lokhu kungakhuluma ngabo-chicken indawo bani bani into ezingalancedo lezo sikhuluma ngezinto ezilohlonzi ezidilisa abantu suku zonke yize simele sizikhangele ukuthi ziyehle esikukhangele ukuthi ngamalanga nalalandelayo singabona intengo isehla ezinto zilezi ezizibalayo.
Limqotholelo Baba Gaule okhuluma ngokuthi lithe libhoda ungomunye wabakade bekuqula likamatemadanda.
Hayi kade ngingekho kuqula likamatemadanda mina ngathi kade siliqula lethu sokuzihambela nje njengabantu abakhangeleleyo ukuthi sincedise ukuthi ibandla lethu uhulumende wethu kade wehlulekiswa ngaphi kodwa sibe sibhoda nje kwezinye indawo kulenye indawo lapho efike khona emadodeni la amakuleni la ngifike ngawatshela nti lina zanimele libe yisibonelo lina ngoba lina ngithe sikuhulumende sisonkeli yinto ekumele siyehlisele intengo lezi sincedane lohulumende singabi ngamatsotsi ayalaesale ukuthi intengo leyi liyalilokhu injalo kodwa umumuso sitho ukuthi into kaziyehle asiqaleni thina siyehlise sikhokhe abantu babonele kithi ukuthi into seziyehlile.
Siyabonga Babu Gaule qhubeka ubambile bari kutaura wagaule apa mavi vanova nengwezanu p f bari kuti vambotenderera ne guta remuBulawayo vachiongorora mitengo saka vapinda muimwe shop vakawana kuti maprice ari pa nobizaja pamatex haazi kufambirana neprice yauri kucharge kana wakutenga kutili uko saka anzi zvinhu zvakadaro hazvina kunaka.
Aiwa, mashoko makukutu. Saka muri kuzvinzwira vari pano pa live feed zviri kuitika. Kana pane vane zvitoro vanodawo kuuya vachitipawo kuti vari kuzvionawo sei zviri kuitika izvi, nyanya avo vanotengesa mumigwagwa nevamwewo, uyai pana patikurukure tione kuti tingabatsirana sei. Tione zvakare tina vagaule vari pano, pamwe vangatorewo izwi vachiendesa vachikwidzawo kumusoro ikoko kune vamwe vangazoziva kuti zvingaitwe sei. Regai timbochingamidza vamwe vari pa live feed yedu. Tiri pano tina Peter Mberi ari kuti makadii zvenyu. Ruwe Kwala Kina ndiye ambotimhoresa uyo. Regai tione Nomeni Nzara, hanzi ndifonerei mva hatipa namba dzake. Philemon Kawema ari pano. Ashley Nyanyiwa, hanzi zvinhu zviri kudhura, ndakabva kumusha 3 days ago. Ashley, kana uchikwanisa kuti uzo kuti uri kupi, ibvai mataura tibva tanzwa. Nonowana Mname Chibedura, hanzi I'm addicted to Studio 7, the whole crew, I love you guys, keep up the good work. Saka Ntunga, hanzi I'm addicted panapa. Peter Mberi, hanzi ini ndiri kuZambia, ndakuda kudzokera kumusha manje. RTGS racho harisi kuwanikwa pamusika. Wemari, tatoshaya kuti todii. Regai timboenda kuna vakuchera, tinzwe vakuchera kana muri panhare. Iro RTGS iri nemabond ari kuwanikwa here kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachizotenga zvavanenge vachida?
Ndo nyaya ndanzvibotsanangura kuti dambudziko rataita nderekuti RTGS rinokwanisa kunge richiwanikwa nekuti imari dzatinenge tichitumirana mafoni. Asi pane pamwe parisingashande panenge pachidiwa mabhondi. Mabhondi aya achiri mashoma. Saka zvazvinoreva ndezvekuti achiri kukonzera kuti zvinhu zvakawanda zvidhure zvikuru sei zvinenge zvichida cash. Zvanaanditaura kuti ini mukati vhakatira kunoku kana kuti munhu wo anenge angoti vhakatira haakwanisi kuti atambise RTGS nekuti anenge asina akaunti, anenge asina ecocash kana kuti tende cash kana kuti zvimwewo zvinofambisa mari mune mafoni. Anenge achitoda cash. Tevi yatona ndo tiri shoma. Ndakambonzwa vamangodyira vachiti vanga ada kutrinda 400 million imwe yekuwedzera pane iripo. Asi ikozvino mari iyi haisati yapinda mumaketi. Saka cash tiri shoma. Uye kecha isati yakunyatsokuwanikwa zvekuti tingati isusu inokwanisa kuita kuti zvinhu zvive neshanduko. Kesi chiri kunetsa ukaenda even kumabhengi uchida kuchinja mari yako iwewe kumabhengi kwaari kuti kurudzira nekumabhiro uchaona kuti kesh vanenge vane mutengo wakaberera chaizvo. Ndokunge vanayo kesh yachona. Asi vazhinji kunyanya mabhengi nhasi ndambotenderawo mabhengi maviri matatu andaenda hazvingakwanisi kutaura nemazita kesi yachona vavashota havana.
Siyabonga kuchera. Qhube kubambile lobabugaule sithathe umlaleli ecingweni vakanengoni. Kunjani mnumzana?
Makadii baba.
Hai, watripo yedu makadini?
Tinofara isu.
Ndipewo pfungwa dzenyu nenyaya iri mugango iyi.
Mapepa edu anongotaura havo kuti zvinhu zvari kudzika, asi mabhondi chaiwo haasi kuwanika munyika. Nyaya yemari dzavakatirambidza kushandisa dzemaiye ndo mari yanga yakutendirira vanhu vanga vajaira kuwana maiye. Munhu anga akurevukira kuti akawana $2 yake anoenda muzvitoro unotenga mafuta ake. Iye zvino zvikavakati tishandise mabhondi munhu akawana dhora iye enda pamusika unonzi dhora iye seri kutenga ne$12 mabhondi. Mabhondi aiko kuti emawani haawaniki. Kana wamawana purize yacho inenge ichitaurwa musoro inova purize inorwadza zvakanyanyisa. Munhu ane dhora rimwe chete anonzi bhadhara $12 mabhondi. Zvinova zvinhu zvinene zviri kurwadza zvisinga ite mirero yezimbabwe.
Vakane ngoni, imi muri kupi pari zvino?
Ini ndiri kuchitungizi.
Oho, okay, ya kuchitungizi uko. Saka zvakamira sei, mambopinda here mumabhanga nekumwewo, uyezve mukapinda muzvitoro mitengo yakamira sei?
Mumabhanga vari kutaurawo kuti reti yakava interbank vari kuti $8.30 asi ukaenda mari hauiwani. Zvinhu zvavanongonyora manyezeva asi kuenda pagraund hauwana zvinhu zvakadai. Muzvitoro tapinda mafuta ari kutengeswa $10 $8 mabhenzi kana ari mayeas $2 $8 $3 asi vanhu vachirambidza kutengesa nyama.
Kutomboti mapinda muchitoro mubva mati kuna stopkeeper yeye, inini ndinawo maus angu anoda kutenga neus, vari kutambira here mari idzi kana kuti sekutaura kwaita vagaule patori nevanhu vanenge vakatarisa vakaona vachida kuona kuti zviri kufamba sei?
Kutambira vari kutambira savari kutya ndezvekutanga vatotarisa kumeso otongoonawo kuti kana vagutsikana nei vanogotambira mari, asi ndo mari iri kudiwa nevanhu.
Imi saka dai paive nevehurumende vakateerera pari zvino panyaya iyo yemari maiti iyi?
Dai vanga vangoregera makanisa mari iyo. Iyo mari inoita kuti ikonomi yedunge inotivekute zvirinani. Bhozi ndo mari yanga yajaira vanhu vanga vakutekekuterwa neupenyu vanga pakushandisa mari dzakadai.
Aiwa, tinokutendai vakanengoni, muve nezuva rakanaka kuchitungwisa ikoko. Bye-bye. Ntunga, we're hearing there from our caller. You started with him, but he's literally saying in Chitungwiza, the price of basic commodities like cooking oil is really astronomical. It's unreachable, he's saying. But the surprising thing is that when you are quoted in US, the difference is like night and day. But the shopkeepers are afraid to openly sell in US dollars, although if you negotiate, they will accept your US dollars. So he's urging the government to actually relook at this policy and revert back to using the US dollar, because he says with the US dollar, at least people were now beginning to see the economy moving forward. They were being able to buy food. And if you had a dollar, you knew that your money had value. That's what the caller was saying.
Babu Kaole spenduke kuwe. Siyazi skabeni sako echolocho. Abantabaneng bebe sebenzisa Irand estolo. Njengoba lingasasebenzi le US dollar le mali yonke yakwamanye amazwe, kulezi insuku benza njani abantu?
Ye, khona kwenge ngakutsho ukuqaleni ntingameli ukuthi umumo lo okhona ngibona ngani uza letha ubungcono kakhulu ukuvalwa kwemali zangaphandle ukuthi zisebenzise imali yalapha ekhaya. Sifana nesonke kodwa ke udubo lukhona ngapha ngezigabeni lezi esisekhona ukuthi abantu nqabe siyajinta kuyamelelwa ejinta ngoba babephethe wona amarand kubese kumele ukuthi bahambe ngale bejinta ke imali liyana endaweni ezifaneleyo kumabhanga ukuthi bese bethola ke imali leya ngaphandle. Yilo dubo lukhona ngoba imali eyiye khona ezigabeni yiyo naleyo irandi njengoba usitsho kakhulu ezigabeni zethu zetsholotsho ngapha. Kodwa mina ngokubona kwami inguquko sibili khona sibe nkulu kakhulu ntungameli etshintshile izinto ngoba sesifana nasonke sisebenzisa imali yinye. Njalo umumo nalo okwehlisa kwezinto kulokusiza nje uyakhanya ukuthi kulobungcono kakhulu ukuthi into leyi yabo mthuli leyi ikanya ngani izazisebenzela ngcono. Ya idola leli kade likhona le rand nxa likhona yinto lingasiphambanise imihlelo nje kuphela abalihambeli yetshintshwa ngani abantu besebenzise imali yalapha yomthetho. Lokwana okukhona yebo phela abantu basayephula imithetho kwezinye indawo beyicatshile kodwa umthetho welizwe phela sothe imali yale isebenza imali eyodwa nale imali ekhona ibhondi. Ingathi ibhondi sokudingakala ukuthi libe liningi ukuthi olidingayo alikutholi nxa isiyatshintsha ngale danga ukuze abantu bayenelise ukuthenga bengayihlukayo ukuthi ibhondi kabalalo nxa ukuthi baphethe kuphela imali yangaphandle njengerandi ikakhulu emumeni esikiyo ezigabeni zethu ezingapha ngoba ngapha irandi ezigabeni zethu emathebeleleni ngapha irandi lodwa siliyamangabazi.
Qhubeka ubambile Babu Kaole. Sithathe umlaleli lapha, it's 8:30. And this is Live Talk. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Yebo, kunjani baba Ntunga mina?
Hayi, siyabonga Masuku, unjani lawe?
Mina ngikahle, kunjani ngakini khona ngazo?
Hayi, konke kuhlangene. Usiqhuma ungapi kwenda?
Ngizenkabazi baba.
Ye, kumi njani enkabazi?
Hayi, into zenkabazi lapha ukuthi kungumana kufani nje. Ifana yonke izimbawo ngatsho njani. Into zethu vele sisebuhlungwini obukhulu kakhulu.
azehli yini ntelo
into zonke zikhuphukile ngiyamangala nxa ndalela ubaba ugawule ekhuluma lo akazi ukuthi ilizwe leli ahlala kulo yiliphi ngoba ngawutshela ukuthi ama-potatoes abiza okuyi-kg lokwanga ngikwazi kungama-kgs amangaka abiza $55
akulisaka lokhwanalawo
angatholakaliyo yazi ngimangala ukuthi kathi ngizama ukuthi futhi ngitsho njalo ukuthi kanti khona vele yena ngi-understand ukuthi ngusomabhizinisi ubaba lo kathi izinto zakhe yena ichipho okunganani angasicasithela yini njengoba engusomabhizinisi ukuthi kathi thukela vele ngakuye shopi lakhe nxa kuzukuthi ya ezingani schoolplus business sifo ukuthi kathi vele yena ukuthengisa malini njalo nje i-understand ukuthi yena umthuli ngakhe yena is now playing ama-blame game wena mntu ukhulumile ukuthi iyusa lelibe lapho nali Zimbabwe awuthi seyithatha i-economy yeZimbabwe ibulewe liyusa lona lisebenza iminyaka yonke le iyusa ngakuwukuthi libulele ilizwe kade vele lalifakwe ngubani those are the same people they have been there they have been advocating for this iyusa bona obakugawule bona lapo namhla ngoba sebecabange the other way sebesithi hayi akusebenzi-ke khonokho allright sitho njalo kwakhathesi ngokukhwele kwenza izinto abayengeza imali ngobani ama-civil servants bayahawula lakhathesi nobody is being paid khathi imali yona leyo bantu bakuthola gapho kukuthi bathenga izinto
siyabonga masuku uzaphendula ugawule siyabonga ahle sithathe omunye njalo umlalele
ngiyabonga
umasuku-ke usixhumese enkabazwe lapho silo mangena ujays mangena ecingweni siyakwamukela uhlelo mangena
kunjani
hayi siyabonga usixhuma ungaphi
Harare
kunjani Harare
into ziyabhesa
yeba kithi akulabo belo obukhona
kepha kuthinki kuthi siyahawula la
kodwa uhulumende uthi yehla phela intengo
kulula ukukhuluma kodwa kulalutho akulasolution ekhanyayo
akusiphi imzekeliso nje mbili emthathu ukuthi lokho belikuthenga ngemali engaka mhlawumbe ngeviki edluleyo namhla kubiza imali engaka
ngingakhuluma into edluleyo njengekhabishi ukuthi ikhabishi as of now is going for $7 and above depend ukuthi ungene kuyiphi ishop ithukela enangikwayo vele akukhulumele into zonke ziqasile
kwenziweni pho mangena
nambona ano umfana lo mncane lo kaye uyasomisela I don't support any lokhuzeni angisinto e-politics but malo sesikhundleni esithi ngabahlali bekhulume yemiyala so ufuna kuwomisela thina asikwazi ukuthi engithenga kuyiphi ishophu
ubani uchamisa
ya uphake ukhamisa lo
kodwa uchamisa layo uthi mna ngakwa nguye oyalayo ukukhuluma yena uzimisele ukukhuluma layo
angazi sibona phela sibala siyabe sibona ukuthi uno uwilling ukuthi behlali bakhulume benza like abakwenzayo ngo-2008 laphana lo urobert lezwangirayo but yena uyala manje ukuthi bahlali bakhulume
umnankagwa wathi akakufuni lokho kwenkazato uchamisa layo wathi kakufuni okwenkazato so lanxa bengaze behlale baya bekhuluma ngani kahle kahle
ma bonke bebengafuni kutho ukuthi bavulala thina manje so isense yabo yokuthi bahlale bakhulume baya befuna ukukhuluma bavulala thina ofisi thina ithi uzimbabwe wangikhona
hayi siyabonga mangena ungena kuhlela
kulungile lami ngiyabonga
mavi anzi nemtereri mangena kuHarare anzi wachamisa navamnangagwa vari kutiomesera ngavagare pasi vabwekereketa
vachinji chokwadi ntunga vanogara vachitaura izvozvo pamaprogramu atinoita Let's Talk vazhinji vanouya vachitaura izvozvo asi pana hanzi Sibangani Ndlovu ari kuti the caller does not understand politics Ndokutaura kwamukwa ari kutaura anza but mukoma Ndlovu munhu wese anouya pano anobvumidzwa kutaura handitinitunga zvaanenge achifunga vanga vari panhara apa ndokufungawo kwavo kuti vari kuda kuti vaviri ava vagarisane nokuti ari kuti iye vaviri ava vari kuita zvematongerwo enyika mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sekutaura kwaari kuita anzi vari kuuraya vanhu ivo saivo sisavanzi zvinhu zvavo madai vagara pasi vataura saka mafungiro avo iwayo asi handisi kuziva vamasimba kuchera muchiripo here
tisati taenda kuna masimba kuchera dai taenda kumuterere hanzi kuna vamanhanda
aha vamanhanda makadiiko pachirongwa
Hallo.
Hallo, makadii vamanhanda pachirongwa. Sorry ndandisina kunzwa kuti muripo.
Tiripo, makadii, muri kunzwa zvakanaka. Ndinenge ndiri kudambuka.
Aiwa, muri kunzwika taurai tinzwe, muri kunzwa iri mugango iyi.
Regaindi pake. Ndanga ndichida ndandine chishuviro chokuti ndipotanga ndabvunza hangu avo va Philip Gaule. Pane nhauya ndandiri kuda kuti ndivabvunze kuti tigofamba tese zvakanaka
ameno munotaura ndevele here pamwe mukataura navo muchivabvunza nendevele vanga kupindurei
vagaule vacho vanotaurawo futi
shona
okay hamana ngezami ndicela kuti
vamanhanda hanzi taurai neshona ndinonzwa shona navagaule vabva vataura vadeclare apa hanzi ngavataure zvavo neshona saka taurai henyu
okay muri kutaura navamanhanda ari kuno kusouth africa ndanga ndichida kubvunza kuti musure mukunge hurumende yati hakuchabvumidzwi kushandiswa mari dzekunze mamwe matanho akatorwa nehurumende ndeapi anoita kuti zvinhu zvifambire avo vari kumusha zvivafambirewo nenzira yakanaka matanho apiwo zvakare akatorwa nehurumende anoti avo vanotengesa mari nokuti ndinodaira kuti kudeclare kwakaitwa nehurumende kuti hakuchabvumidzwi kushandisa mari yekunze kwaifanira zvekuti kuve nemutemo wakasimba unoti munhu haabvumidzi kuva nemari kana kutengesa mari ndinofunga kuti pamwe zvinhu zvedu zvaifambawo zvakanaka but zvimwe chete zvevagaule ndandida kuti ndiunderstande again kuti in as much as we have got less production in the country we are producing far less the demand is higher so zvoreva izvo kuti haya yatinowana ndeyekuti tinoita maimports akawandisa kudarika export yatinoita izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mapuraizi asagadzikana zvakanaka mukati menyika ndichitaura ndichida izvi ndinoshuvira kuti hurumende payakafunga nhau yakafanana neiyi ndaifunga kuti kuda pamwe kuda zvaiita kuti vange vakaisa mitemo yakasimbarara chaizvo mitemo iyoyo inoita kuti corruption yatenderera mukati menyika kana ikatanga kuonekwa vanhu vachibatwa vachisungwa vachienda kumajere vagaure ndinotenda kuti pamapolitical reforms namamwe zvese zvinodiwa kunge zvichiitiwa kunosvika 2023 ndinodayira kuti tinenge takavha kuda zvikamu zvinokwana kuita 30% kana zvikamu zvingangokwanisawo kuita kuti above 50% pamapolitical reforms so chishuviro changu ndechekuti segovernment vaisa mutemo wakafanana nauwoyu ivowo pachavo zvavari kukwanisira kuitira vanhu vemabhizinesi ndezvipi nokuti zvinotambudza chose kuti vanhu vachinzi vaisirwa zvinhu zvakadaro uku kusina chimwe chavakwanisa kuti chivasapote on the other side ndinodayira sokuti chinhu chinenge chisina kumhera zvakanaka tiri pamwe chete tinofamba negwara rimwe chete wokupedzisira ndiri kuti
pachidimbwamanaataura
imimi vana nhasi ndirani kuvari paredhiyo ndokumbira kupedzisa shoko rangu rokupedzisira
pachidimbu ndemavelas natungamiri
okay ndanga ndichikumbira kuti munogaro taura kuti kana muchitumira maaudio musanyombana kana kunyomba umwe munhu kutuka ndapota hangu vanonyomba vamwe siyanai netsika yakadaro nokuti munofunga kuti zvamaita makavada imusingazivi kuti pamunonyomba muchidaro umwe munhu ari padhuze naipapo anoziva kupesera kufonera kuti koningari kuti zvakati. Ndoda kuti tidibhete as Zimbabweans. Tiine chishuvo chokuti nyika yedu tibudirire.
Aiwa, tinotenda
really ZANU PF member. Nobody can change my mind. I've been there way back in 1976. But if ZANU PF take a wrong direction that I see they need assistance, that's why I'm asking Philip Gaula.
Thank you so much, Wamananda. Maviasiwa Gaule wasati wapindura pane mumwe mterere anengu wagabata. Ari parunare wa Filimon. Tiwa gamchire magadi enyu wa Filimon.
Tinofara zguru magadi.
Tinofara tipe pfungwa dzenyu.
Ngini zvanati ngokurudzira kuti chezo kwakabviswa foreign currency kuti musa kwa.
Va Filimon tunzwa maungira meno muri pa radio kana kuti zviri kufamba vanhu kwa mu. Thank you so much, Nev.
A very good contribution right there. Ntunga but nare manje ndodza asinganzwike for the benefit of those that couldn't hear. What did he say?
You are saying,
I know, well, from the little that I heard, he was actually saying he would like people, you know, the government to consider going back to the US dollar, because it says shopkeepers are taking US dollars, you know, like secretly, although, you know, he would like to see a situation where people are trading openly in US dollar, because it says the bond has no value, or the government should look at making the bond have value. That's what I heard.
But how could you put me in a spot like that?
He had started talking to you, so I had to take it over. But it's okay. Let's just go back to Mr. Gaule. Yes.
Babu Gaule, ube kulumu mlaleli. Pindurai pane mi vunzo ya vunzo ya ga wanda na ba mananda.
Chakutanga ba mananda. Ndinoda kutenda. Chaizo. Mvunzo yamabvunza iye ndichaipindura mvunzo yenyu nokufara zvisingaiti. But jokutaka ndoda kuti zita rangu wati unango chikanganisa zita rangu. My name is Believe Gaule. Yes. Nyaya iripo ndeyekuti pamanhanda nyaya yamataura ndafara chaizvo kuti kana vanhu vechidibheta hatidi kuti zvopedzisira totukana toitira zvei izvozvo zvinhu zvokuti vanhu munhu anotsamwa kana achitaura nevamwe vanhu vamwe maZimbabweni handizi kuti zvinobva kupi dzimu yacho iyo inobva kupi even Mwari hasvi kuzitendera zvinhu zvakadaro kana tidhibheta ngatimbodhibhetai tichipanana mazano tichiona zvorana apa nepapa kuti tigadzirise zvinhu zvedu nyika yedu nyika ndeyedu ikai tose Mwari akatipa nyika iyi chokutanga neyokuti hurumende ine mazano akatora mazano yokuona kuti ipedze kukwira kwezvinhu zvinhu zvanga zvichikwira mitengo yange ichikwira mazuva everyday almost everyday maprize aichigara achikwira hurumende akaona kuti dambudziko riripo ndeyekuti hatina mari yedu chezvo sabotage ndeichitika nyaya iyo vana vamutuli vazvina mfundo vamutuli vaya kugona kwavo basa ndiyo kwakaita kuti kuitike nyaya yokuti ngatishandisei mari yedu maRTGS edu mabhondi edu mari yedu ichipinda tichita tive nenyika ine mari yayo iye zvino hurumende iri kubetsera nokuti kupedza vanhu vanochenja mari mumastreets ukaenda kubhulawayo uku
uchawana kuti machicken ini akavhara mapolisa ari kudimbura zvinhu zvese ari kudhila nevanhu vanotengesa mari kumukambo yechivanhu iyi ndizvo zviri kuita nehurumende hurumende iyi mapurisa akabuda ari mumarodhi achitsvaga vanhu vacho ichisungwa vanhu vari kusungwa zvichipedza izvozvo vanhu ngavachinje vanochinja mari mabhanga ngaave ndiwo anochinja mari noti vanhu mastreets nemarete ekusabhotejaiyaya vechakatakura vachishandiswa nevanhu vari kusabhotaja ikonomi yedu vari kutidzwanyirira zvakakwana ndizvozvo ndivo zviri kuitika hurumende ina mazano okutikuti tione kuti tichienda mberi maprizes aya ari kudzika noti nokumanikidza vanhu nokuona kuti togadzirisa that create that environment hurumende iri kucreata that environment iri kupinza nyaya dzemaGMB kuti maessential commodities aya anobva kuGMB ane maprizes akawanda ndiye acharova vanhu sezvo president ataura kuti vamabhizinesi ava regai tichavarova neshamu shamu yacho iri kuuya iri kutevera vachazvigadzira voga vemabhizinesi ava kana vachingadi kuti vedzikise mitengo mitengo ichadzika vezvingadi vechida mitengo ichadzika nemaprograms aachauya mapeople shops hurumende iri kuuya kana vekarega kudzikisa mitengo hakuna munhu achatenga zvinhu zvavo vanhu vachatenga mitengo yakadzikira ndizvo zvichiitika ndizvo zviri kuuya izvozvo and kune mazano akawanda hurumende iri shamu yacho haisiyo kuti munhu achida kurohwa achasara ichichema zvinhu zvaitika hurumende iri kugadzirira yakamirira vanhu vanhu ngavashandise mari imwe chete kuti vanotitambure kana zvinhu zvichinetsa ngazvinetse munhu wese maauthority measures ari kuudza hunzwa naminister of finance ngatimbomutsigira tione kuti kumberi uku kuchaitechichabuda
tinotenda mungobata makadaro
vamasvuku vakati vanhu vanogara kupi vanhu vanogara kupi tati inini ndataura ngati ndikhuluma lowo masvuku kuti ngati nde umasvuku wenkavazve masvuku wenovhere ose midlands zvisisa kuti sitetina sikhange nokuti mitengo kaiyese asi chongo kuti mitengo seziyesile mina ndithengisire kweishop ebulawayo ngale ngabona amakula amanye ebhala amaprizes amanye angaisiwo kodwa kwezindawo thina ke masvuku mhanangutyele mina ngusebhizinisini zemabhizinisini nami kodwa into engiyikhangeleyo kuti amawholesale lawo ama-wholesalers kayehlisi ntengo kuqala ayehlise nawo ukuze ukuthi nxa sesithengisile ngapha sikwanise ukubuyela siyethenga
mombobatha makadaro Mr. Gaule regai tende kune mutereri hallo caller hallo
hallo maswera
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mutaura na Danford Mbawa ari kutafara muHarare
ehe kwakadii kutafara uku
utafara kutsvene imachete kushaya magetsi kana
okay tipeiwo mainzwa iri mudandaro pari zvino magetsi saka anofamba sei kutafara kwamuruku
magetsi asichato anouya takarara kudzoka oenda takarara futi saka tatambura nenyaya yemagetsi
ko panyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro yakamira sei kubvira pakanzi mari yekunzi haichashandiswa
mitengo yekurwadza fungai kuti zero chaiye ndakapinda matm ndichida kutenga chimwe chitingi chinonzi fees atm chiri kuita $5 uenda maok chiri kuita $9 oshaya kuti marate one wari kumbovashandisa warumbovatora kuti marate avari kushandisa ok netm zvanyanya kusiyana pasi chinhu chikuita $5 $5 pondi matm uenda maok chiri kuita $9 and then usiyana kwaita maprize achova kuri tokonfusa kana kuti sabotuti chii
sabotaje saka inimi muri kuona sei iwo mari yacho yemaRTGS nemabhondi iyi muri kuikwanisa kuiwana here kana kuti pamunopinda musitoro vanobva kutaura kuti tareta here chii chamunoudzwa pamunoenda unotenga
haumboudzwa kuti varete here but unazaona kusiyana kwacho kwemaprize akuite ti chimwe chinhu five manini matm uenda maok chiri kuita 9 saka rete inenge yashanda papa inenge yashandisa rete yekuti kudii nobva toshayawo shumo yazvo taomerawo Zimbabwe
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitsei
kana zvichibvira ndavangobvisa zvavo bhondi racho vagadzire mari yedu mari yedu yatinoti ndiyo mari yedu yezimbabwe yatinenge taakushandisa iri mari yakazvimira pachezvayo because bhondi ratoshaya basa bhondiri
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka
nemuwe muve nemanheru akanaka
aiwa isu kwatiri kuno kwachiri masikati zuva rakacheka asi panze apa pambenge zvapo pane mafashamu Ntunga, we're hearing there from our caller in Tafara in Mabvuku. He's saying his biggest problem besides the US dollar and the bond is electricity. He says he wakes up with no electricity, goes to bed with no electricity, but he's complaining that he visited two different shops yesterday and they had two different prices for the same commodity. One was charging $5, the other one $9. So he's saying he's not very happy, and what he would like to see happening is for the government to introduce the real currency for the country, if the, you know, and do away with the bond. That's what he's saying.
Se buele kuchera mnumzana kuchera uconnectingweni okay tossing akaye kuchera silo mlalele ecingweni kunjani mlalele
ngiyaphila linjani khuluma lo vuthe bebengwa
eThepeni
Hey, ngaphasiboni izinto kudula uma uyangena emashophu uthi akhangela amashophu kwezinye indawo bakubalisela into oyithenga mhlawumbe nge-$5 sakutela ngama-$20 kunzima
uthi ungaphi mlaleli usedebheni
embelengwa
o embelengwa besemangela ukuthi lasedebheni okay yeba kithi ziyenyuka nje intengo mihla lamalanga
ziyenyuka mihla lamalanga i-transport yakhona i-short distance izabe kutela ngama-$10 asakwazi ukuthi senzeni
yeba kithi nxa belalele bona bakahulumende kuyini ofisa bakwenze kulungisiswa izinto
mna bengifisa nje balungisise intengo yezinto behlise izinto that isikhole ukuphila kahle bafake imali levali izinto yaleli idola le-amelikeni kube yinto nje lisebenzayo
liphenduke
liphenduke idola le-amelikeni
hayi siyabonga vusa
siyabonga lathi
It's 7 minutes before the top of the hour, and let's go back to Masimba Kuchera as we wind things down.
Maybe before you take Mr. Masimba Kuchera, there is a question actually for Mr. Gaule, but you can take Masimba, but I'll just read it out because there is Nelly Kelly who's saying, Mr. Gaule, how are business owners supposed to buy the stock in their store from what you're saying that they are going to be policing on people that are actually flouting the ban of the use of the US dollar. So she had written another comment saying, no one has answered this question for me. When is the Zim dollar going to be introduced? It was announced so suddenly. Go ahead.
Okay. Mr. Gaulu Zapendula Konapo, singavela uguchera. Guchera, uba bukaule uge wa kulumango gute uhulumende ulakho ukuletha amashopu abathi ngama-people's shops lapho uhulumende azaletha azabe ethengisa khona izinto ezichipileyo kungasebenza yini kahle kahle lo
uhulumende wakhona uyabe ezithole ngaphi izinto zangkhona ezichipileyo ngoba udube esinalo yukuthi angisho ukuba bogawule usitshelile ukuthi amabhizinesi yukuthi lapho abathenga khona yikho okulentengo ephezulu so okumele kwenzakale lapha yikuthi uhulumende aloba abe le-program eyokuthi avuselele ama-industry ethu ukuze into ezinye esizithengayo phandle kwelizwe singazithengi khona ngale into ezinjengamathishu into ezinjenge-cooking oil into ezinjenge-colgate into ezinjenge isepa yokugezisa isepa eyokuwatha into ezinjengalezo sithenga into eziningi phandle kwelizwe, umelanga sine singasithengi phandle kwelizwe. So aloba uhulumende buthanise yonke imali alayo, avuselele, enze ukuthi avuselele ama-industry ukuthi nxa kuyukuthi sesithenga into ezithiphileyo, siyasezithenga lapha, akumelanga zi-import yama-toothpick, kodwa siyawathenga phandle kwelizwe. So sekusitho ukuthi-ke siyadinga i-foreign currency ukuthi sithenge into ezinjengama-toothpick.
Thank you there, Mr. Kushera. Baba Kaule omavela sube kubalela umbuzo lapho obuzwe ngumlaleli, ungaphendula.
Ngizwanga ube into ngizenge, yeah, didn't understand what I was trying to put across. I was saying amapolisa azabe amapolisa akade adudula abantu labana abathinta imali emgwaqweni, abadudula sibabotha. Angizange ngithi mina azahamba befisa imitengo yezitolo labantu. Ngithe uhulumende, umpresident ukhulumile that day, e-addressa wathi yena njengohulumende sesilungisa uswazi, abantu bamabhizinisi zabaqaca ngolunye uswazi olukhulu kakhulu, esisho ukuthi bazayenza indlela yokuthi kube lezi izinto ama-shops akahulumende nani azabe ethengise intengo, ama-essential commodities layintengo eziphansi, kwelo kuthi labo abadurisayo bazaswela abantu ababathengelayo, bazazidlela ukudla kwabo kumbe bazazigcinela into zabo zingadingwa ngabantu. Ngezi ndlela kuzabalimazela amabhizinisi zabo ngezi ndlela. Uhulumende ule ndlela yakhe ikwade ngikutsho. So lwana usisiwe sithi nanti amapolisa azabe uhulumende uzasebenza njani, uzathumela amapolisa. Hayi, amapolisa akusetshenziwa njalo, sozisebenze ngaleyo ndlela ukuthi uhulumende athumele abantu amapolisa esiphosa abantu ukuthi bayehlise intengo. Uhulumende ule cebo lakhe aselisebenzile eliyabalula ukuthi omunye lo mongafuniyo uza kwehlisa kuphela intengo yakhe engafoswanga.
Nanzi Mtereranga sinakunzwisisa. Sakanzi navagawule sekutaura kwavamunangagwa mutungamiri wenyika. Tiri kuvagadzirira shamu ine munyu.
Ani manje ari kugadzirwa shamu
vemabhizimusi vari kukwiza mutengo. Ana kunzwa vamunangagwa anzi tiri kuvarongera, tiri kugadzira shamu ine munyu. Vamborova neshamu ine munyu here?
Aya, kudhara tichiri vadiki handiti kuno vanobva vati abuse zvino. Aiwa, asi muteerera panga ari kubvunza kuti vagaule, ko izvezvi vanenge vaakuzoda kunoorder zvinhu kunze kwenyika vanoita sei kana muri kuramba imi nebato rezanupf muchiramba muchiti kushandiswe mari yemunyika yemaRTGS?
Briefly, vaukau.
Ye, konapo endaweni yale ipapo panyayo hurumende ine mazano okuti ibetsire zviya zvataura kuti ndizondataura kuti GMB kana uchida iye zvino unongoona wana zviku GMB kunani hurumende ine chazviita izvozvo. Ndiyo hurumende chazviita, even mari yacho yekunzei hurumende iye chabetsere nemari yokunze kuunza zvinhu zvichibva kunze kwenyika zvichiuya munomo. Then vanhu madhoa bhizinesa vachazowana izvozvo zvinhu munyika nekubetserwa nemari dzacho idzodzo. But kuenda mberi uku kune zvakawanda zvinoda kutsanangurwa na minister of finance iye anoda kuguna nangove na minister of industry and commerce Ivan Dlovu. Ndivavanogona kuzitsanatsanangura zvinhu zvakadaro kuti zvichafamba sei kumberi uku.
Aiwa, tinotenda vagaule. On that note, Ntunga, there was a breakfast meeting today between the finance minister, I think, and the governor of the Reserve Bank. So it would be interesting to see what actually came out of that meeting.
Hanzi navamangutya vachitaura ipapo, hanzi we don't have a foreign currency problem in Zimbabwe. Mari yakawanda because vanhu mazuva ano anzi kana munhu achimuka uno first thing anobvunza anzi rate rakamira sei.
Aiwa, apa Ntunga tiri kuseka nhamo seri kugare, asi tinotenda vese vanga vari pamalive feed edu atiri kuita nhasi. Tanga tiri kutarisa sekuona kwamuri kuita nyaya yemamiriro akaita mari yekunze, Ntunga.
And I would like to say thank you very much to Mr. Belief Kaule of ZANU PF, as well as Masimba Kuchera, an economic analyst. Thanks to everyone for listening and watching. Olivale Lisayo, Ntungamilinkomo.
Saying goodbye to you is Marvelous Mhlanga Nyahuye. I'll meet you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi in the morning show. So let's meet there tomorrow. But thank you for live streaming. Please continue to share our feed. And for those that haven't liked us yet, like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation. Have a very good night.